icho kwati maonero akadaro kana kuti kanapane sadzo iri kudaro inenge ichiona chaizvo zviri kudodiwa nevakawanda kunyanya vechidiki taona vakawanda vechidiki vamwe tinozoti vakuita get involved pane zvinhu zvinoti kana kuti crime kana kuti zvinodhaka nenyaya yekuti vanenge vashaya mabasa vakutoita zvekuita loitering vane lucky kana kuti vane shungu ndivo vanoita zvehustling asi mavasa chaiwo chaiwo saka ichokwadi chaizvo kuti vakawanda vari kutarisa kuti hurumende yange yafokasa pakucreata mabasa zvekare pane maissues einfrastructure ruzhinji ruri mumadhorobho vari kutarisira kuti mabasa awanike kana kuti hupfumi usimuke hurumende aifanira kutofokasa panyaya yeinfrastructure nyaya yemugwagwa zvivakwa zvinoita kuti mavasa akwanise kuwanika ndizvo zviri kutarisirwa nevakawanda vanogara kumadhorobha
asi kahurumende iri kuti iyo vanhu vakawanda vane mabasa nekuti vari kuzviitira mabasa oka emaoko vamwe
ndizvo zvatinoti pachirungu hustling tingatarisa tingati unemployment numbers iyo zvino vanoti tane one digit zvinoreva kuti it's less than 10% vanhu vatinoti pachirungu havasi kushanda asi tese tinozviziva kuti zvatinoti kushanda kwacho haisiwo mabasa chaiwo chaiwo nenyaya yekuti definition yekushanda yakamboti chinjei saka munhu anenge awana kana kuti dhora kumazuva anosvika 7 ari kutoconsidwa semunhu ari pavasa I think hurumende inenge yakutokanganisa kana ichiti munhu anenge awana dhora munhu ari pavasa I think ndiko kukanganisa isu mavasa ari kutarisirwa akasimudza hupfumi hwenyika kana ungasimudza magariro evanhu kuti vanhu vasimuke tingati poverty paurombo vanhu vanofanira kuwana mavasa vasa chaiwo noti aya aripo ino zvino ari kutaura nehurumende ekuti vanhu vese vanongomuka vakuseni vachingoita hustling vakagara masi aisiwo mavasa anosimudza hupfumi hwenyika
asi pane vari kushanda vacho vamoyo mabasa acho ari kubhadharawo here zvekuti vangakwanise kuraramisa mhuri
iyo zvino mastatistics aripo anoratidza kuti tine 69% working poor zvinoreva kuti vanhuza vari kumuka makuseni vachidi tiri kuita mabasa asi varombo zvinotoreva kuti mabasa aripo iyo zvino aisiwo mavasa anopa tingati dignity kana kuti anovatira munhu kuti araramu upenyu huri nani vakawanda vanenge vakutotadza kana kuendesa vana kuchikoro vakawanda vanenge vachitadza kana kumaintaina mapolicies avo vakawanda vanenge vachitadza kana kuvatira hama saka haisi mavasa tingati anogona kusimudza kana kubvisa munhu paurombo saka tingati tine gurupu rakati kurei varombo vari kumukira makuseni vachienda kumavasa.